kuhamanisha mwari zedu pano pa Facebook page yedu ye VOA Shona. Pano pa chirongwa chedu Let's Talk ngati kurukurei cha muno pakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri mu Washington. Nasi tichange tine hurukuro nemuimbi Gwenya Mbira Mukanya Hurricane Hugo kana kuti Gandanga ipo pano pane zvizhinji zvanga zviri kutaurika pa social media saka tarabata tikati aiwa Mukanya uyai timbonzwa kuti zviri kufamba sei saka tichange tinavo ipo pano saka kana muchikwanisa muchida kuvhunza muvhunzo uyai pano tigokwanisa kuwanikwa tichitaura tichikurukura nemuimbi ane mukurumbira Thomas Hugo Hurricane Hugo mapfumo tiri kunzwa kuti tine Mukanya panhare makadiko Mukanya
awa ndiripo hangu makadiwo
aiwa isu tiri wadi vateereri venyu vatoya pano vakakumirira vanga vari kuda kunzwa kuti ko Mukanya vakadiko kwavari ikokoko Mukanya tiri kuona pari zvino manga muine mashoza manga muina wemomo muZimbabwe akafamba sei
aiwa mashoza ainakidza zvikuru Amuna kuona imwe yatakaita kumusha yakabuda pa TV.
Taiona zvedu pa social media hapo hapo. Ini ndaive kumusha ndaida kuuya kune yamakaita New Year's Eve but anozokwanisa kuuya zvako.
Aiwa zvakanaka.
But takaona mamwe muchibuda ipa pa social media. Then vamwe vari panapa vari kutaura kuti panga pane nyaya dzanga dziri kubuda pa Mukanya dzekuti Mukanya vaburitswa mumba zviri kufamba sei sei zviri kudikwa ikoko.
Ndakagoburitswa mumba pane wandaka saindirana naye nenyaya yemba ina. Amuone kuti zvinoneta izvozvo zvine mapromoters kana manager wangu ndiwo akatsaindirana macontract inini ndineiwo nenyaya iyoyo handinei nezvekuita nenyaya iyoyo.
Saka pari zvino apa muri kupi manje?
Ndiri kumba kwandiri kugara kunoko kuMount Pleasant.
Nokuti isu imba yatanga tiri kunzwa hanzi manga muri kugara ku
Glenlawn. Ku Glenlawn ndokwatava TV.
Maendeswa
ikoko. Taigara ikoko nekuti ndokwatava taiswa napromota aipromota mashows iwaya. Saka takuti isusu tauti neshow yekuchitungisa panzvimbo inonzi Tanza. Uri musi Friday saka tabva kumba kuya kuya takuenda kushow. Ini ndandakanganwa zvimwe zvinhu zvandandakanganwa kumba ndobva ndati ngatidzokerei kumba ndinotora zvinhu zviya zvandakanganwa saka tasvika kutadzokako tasvika kumba tosvika pagedhi toridza bhero zvikanzi nagadhi hamusi kupinda pano nokuti imba haina kubhadharwa i napromota promota haana kubhadhara imba amai vemba iyi vaida $1,600 sitanga tisimo munyaya iyo tikati ai wakamumba mune mbatya dzedu tinoda kuti titore mbatya dzedu zvikanzi hanikwanise kuvhura kana Max asina kundipa Max ndiye muridzi ndiye anga ari promota ndiye promota wacho anonzi Max Mugaba saka akanga asina kubhadhara amai ava saka taona kuti pane makakata vatokafonera Max iya tikati ko chii chiri kuitika ini mari ndanchivabhadhara mangwana chichi tikatiorit vachivataurira kuti vativhurire gedhi tione kutora zvinhu zvedu tiendawo kumwe kwatinofanirwa kuti tinogara tiri free akatiti inini dai maedza Mukanya kutaura namai ava pamwe vanokuandastendai vanokunzwisisai ndobva ndavataura navo amai vai ndikati mbasha mune mbasha dzedu isisu nyaya yenyu yatizive kana pwamangasaimirana pachi isati zita kutaurwa unzi pano ndopamunogara ndopanda kutsvagirai napromota Saka amai ndakataura navo vakati haina handizure kana makisa asina kundipa mari yangu. Tikati manje tikagara tiipana apa tichingoitisana naro namai avazvifambi ngatiendei kushowu. Tabva taenda kushowu kutanza kwatairidza kuchitungisa uku. Ishowu yakanakidza zvikuru kwakauya vanhu vakawandisisa. Saka takatopedza kuseni kuma 5 o'clock. Munoona ndaichinzi show dzaita flop taipedza kuma 5 here tichitsvagei kuma 5 imo musina vanhu.
Pane nyaya mukanya apa ndobva zvadii manje.
Tapedza kudaro takwakuseni ndikati aregai tichifonera mai vai vai. Ndikavafonera mai vai ndikati nzwaika mama, isisu hatinei nezvekuita nezvamakasainirana naMax. Max ndiye akatiunza pamba penyu achiti ndo patinogara. Saka izvi vamuri kutaura zvekubhadharwa kwenyu kwemari isi hatina chekuitana nezvazvo. Saka isi tirongoda mbatya dzedu chete, tibudise mbatya dzedu mumba menyu tioenda kumwe kwatinokwanisa kunogara. Amai vai vakati aina handikwanisi kuti ndingozvurirai gedhi ndotora mapurisa police station ndokupai mapurisa onokuvhurirai motora mbatya dzenyu. Tikati aiwa imini zvamati makuenda kuborodhero kumapurisa uko isi toenda tese nemi muchinotaura nyaya yenyu isi tichitaurawo nyaya yedu. Tava isi amai vaya vakabvuma ndobva taenda isi kuborodhero police station takasikopaka vanga vasati vauya. Saka vakazouya papaipai vauya papaipai ndobva vakuenda kumuningi mucharge office ndobva tatumawo vanhu vedu kuti vavateere. Ndobva vanhu vedu naivo vapinda mucharge office amai vaya ndokuexplaina nyaya yavo. Vanhu veduwo ndobva vaexplainawo nyaya yavo zvikanza nemapurisa ava vanhu ava vana mhosva ava mai. Muri kutokanganisa kuti mubate mbatya dzavo nekuti munhu wamakasainirana naye ndiMax Mugaba ndiye promota ndiye akavaisa pamba penyu ipapo. Saka kuti imi murambire kuvavhurira kuti vatone mbatya dzavo itori mhosva.
Saka pamukanya
amai vaya vakazokonvinzwa nemapurisa ndobva vati ndakutaurira gadhi moenda munotora mbatya dzenyu. Mukomana mumwe aisenza naMax akazodaidzwawo kumapurisa ikoko akanyoreswa pasi chinzi munofanirwa kubhadhara amai ava mari yavo $1,600. Mukomana ainonzi Deni akauya akanyorerana nemapurisa pasi akataurira mapurisa akati ndakunotsvaga mari yamai ava ndovabhadhara bcause Max wacho anga asisabatwi. Mubona taveedza kumufonera Max achadaira foni tozonzwa anzi kanzi Max atoenda kwamutare. Uzaenda kwamutare nyaya iyi isina kupedza zvinofamba sei Max achabatika. Isiso tabvisa taenda kumba kuya kanovhurirwa tatora mbatya dzedu ndobva ndafonera Honorable Chasi. Chasi ndi deputy minister kune mugovernment iripo iyi. Ndinomuita munin'ina.
Ndopavati chii
saka ane imba yake yakataturn into a lodge. Saka ndobva ati mukoma hazvina kuipa munouya ndonokuratidzai kwamunogara kwagumba kwangu kwandakabva iye zvino yaaloji iye akazotipa pekugara ndokwandiri kwandiri kutaura nemi ndiri izvozvi.
Saka ipapa pamukanya zvamadzidza ndezvipi pane ukama pemaartist nemapromota?
Mapromota mamoidaya chinoneta ndechekuti vanoita zvinhu ivo vasina mari Nyaya hombe vanonyepera kuita fanika vane mari ivo vasina mari. Unoona? Toedza kutsvaga mukomana uya kuti tione kuti tingamubate sei nokuti anga aine dzimari dzedu dzatatashanda kare kare dzimwe dzaaimbotora isusu hatina kumbotaurirwa kunzi kana show one chai chai kuti yaita marii. Ende arrangement yavanga vasainirana naAustin. Austin vakasainira zvekuti ivo vanotora 30% sinotora 70% after my expenses. Saka mugoma Austin vanga vasiri kunobva aiwa vakasara vachiti vachatengerwa tiketi vachizoteera musi wetakuita show yenew years eve. Saka havana kuzokwanisa kutengerwa tiketi. Ndikamubvunza Max ndikati ko mugoma Austin vachauya here? Zvikanzi amatiketi ari kudhura. Ndinototsvaga kuti divi vakwire musi wa 7. Pamwe ndopatingatoona tiketi rakati rakachipa. Tikati vanofanirwa kakuva pano since zvavariwo manager. Isusu hapana chatiri kuziva, tiri kungoshanda. Zvatiri kushanda hapana ari kutitaurira kuti kwawanikwa marii, chii chabhadharwa, maexpenses zvii zviri kuitika nemaexpenses ari kutaurayo. Hatisi kumbotaurirwa anything kana mafour shows dzese dzatakaridza hapana kana chinhu chatakataurirwa nezvemari kana nekuti mari yafamba sei. Mukomana aingotora mari uyu achiisa kuakaunti kwake.
Ya imbobatai makadaro nokuti tinoda kumboedza kuti timutsvage iye promota tinzwewo divi racho. Asi pane vamwe vada kutaura nemi vatsigiri venyu vari panhare. Batai makadaro. Halo.
Halo, mapera zvei?
Ehe, tiri wadi. Tiri kutaura nani?
Kutaura namukoma Stuati Muza, ndiri pano kuBotswana.
Taurai tinzwe. Mongoti gaga, pane vazhinji vakamirira, mutaure naMukanya vari pa.
Hey, Mukanya makadii?
Awa, ndiri pano makadii.
Aiwa, tinotenda nyaya yenyu tiri kuinzwa. Kungoti dambudziko ratinaro izvezvi muno muZimbabwe. Corruption yawanda, even mapromoters acho vazhinji havatauri chokwadi. Sapo tinokuisai Mukanya, hatina kupikisana nezvamuri kutaura Mukanya, ichokwadi. Vazhinji vacho special music industry ndo ari kunyanya kuuraya talendi yevaimbi mapromoters vazhinji. Unongoona muiangobudira anongo like kungeta famous maybe 3 or 2 first 2 years kudai wona down what's happening wanzi anova broke vazhinji vacho vapromota zira sekuona kweduwo isusu sevadzigiri venyu.
Aiwa, ndizvozvo.
Ya,
aiwa mukoma, tinotevera, tinotenda chaizvo. Regai titore vamwe macallers. Thank you so much caller. Hallo caller, mumwe wacho. Hallo.
Hallo.
Ehe, taura henyu, munoitwani uyezve muri kupi? Mubva mataura naMukanya vari pana.
Ndinotaura ngariraverenga Maridza, ndiri kufona ndiri kushaishai kuMozambique.
Ehe, taurai zvenyu naMukanya. Mukanya, pana rangarirai ari pana pataura akurangarirai.
Okay.
Makadiwa Mukanya.
Awa, ndiri pangu makadiwo.
Ndiri Mukanya neniwo futi.
Awa, ndotenda mazvanzimakudo mamwe chete.
Ya, tinofara vaMukanya. Tinongoti zvanga zvichindinetsa zvatanga tinzwa pasocial media, but anyway vanhu vanga vachitaura vamwe vachona tinovaziva vanenge vachingori vanhu vanondorasa vanhu vanochoropodza vasingafari nezvemenge nekuchoropodza kwamee muchiita nezvematongerwo enyika va
ndizvozvo.
But sisi mabvenazovata zviri right kukudarai kuti munyatse muexplainewo side renyu, side of the story, kuti nesvo vativeri venyu tinzwe kuti zvinenge zvichifamba sei. Saka zvinhu zvinofadza chose, because hatidi kunyanya kudependa pasocial media, because some of the zvavanenge vachitaura the misleaders, zvekutova wobvunza hanzi vaMukanya vadzingwa pamba vari kushayiwa mari yekudini, ngati tekonde tibhadhare vaMukanya.
Aiwa, Mukanya,
anyway, vaMukanya tinoti rambai muchiita zvamurikuita, because you are inspiring vanhu vakawanda. Tinofarira vanhu vakaita semi muri vaimbi, but muri vanhu vanenge muchitaura chokwadi futi parimaira nezvinenge zvichitibata muupenyu.
Hai watinote enda zikuru.
Ya, ndina uma shukwa kwa ndani la ndita watu zada nguta urakete.
Hai watajenda.
Hai watinote enda mkanya wa iti hava. Mkanya wa kuru pane comment ya nyuru wapana papa Facebook page duna Richard Soko. Aruti mkanya, uyai muimbe kuno ku Boston will support you. Saka kwa Amerika muruku zokera rini mkanya.
Ndi kubuya ini ndi kusvika kundofunga tiketi rangu ranga riri semusoro mandi pati nezvazva urongwa hwaitwa ndazi ndakukwira musoro wechina.
Ehe, makudzoka kuno kuAmerica musoro wechina.
Ehe, ndakudzoka kumba kuAmerica ndongoti kumba kazvakati.
Saka muri ikoko zvenyu zvii zvimwe zvamungati maonawo zvamungade kuona zvichigadzirika nyanya paukama hwemapromota iwaya nevaimbi. Tichiona kuti takarasikirwa ne muimbi mukuru Oliver Mtukudzi mavhiki akura.
Icho kwadi tese tese takashushikana nenyaya ya Oliver. Nekuti Oliver ndaitoti akafauri musi wechitatu. Ini ndaitofunga ndikati Oliver ari kumba kwake kunotoni. Ndikati mangwana kuchina toenda tonoona Oliver. Katoronga nevamwe vakomana panapa. Sakanga mudhara tedriver tiende tinoona tikukuta akadii. Ndikati aiwa zvakanaka tinoenda mangwana. Saka zvakadaro izvozvo izvo takaenda kuningiri kuradio interview. Handina kuzoita ningiri radio interview yanga iri yekuadvertiser show yanga ichiitika. Saka ndakudzoka kuradio interview kuya kuzati ndakaramba ndikati aiwa ndizvangu kuinterviewa nevana. Ndine mareasons angu andakarambira aimbo DJ. Ndiani zvizita rake.
Handichaziva kuti
Superman ndiwandira. Ndiani station yani ndikati aiwa zvangu inini handidi zvangu kuita zvizvo nevanhu nevanhu vandisina kuzivisane navo. Ndakudzokera kumba ndikataurira mukuru waiti driver ndikati andidzokerei kumba. Ndandisingazivi kuti radio station ndiani. Ndakutodzokera kumba ndopandakafonerwa nemumwe wandaikushanda naye anonzi Kadibeti Chiromo. Kana kuti Simba Chiromo. Tikanzi mukanya muri kuziva here kuti mumwe wenyu ashaya? Mumwe wangu ashaya. Tikanzi Oliver ashaya.
Mukanya manje nguva dzedu dzadyanana saka tichaedza kukubatai zvakare pamunenge masvika iko kuno kuAmerica asi iye nematambudziko makuru aOliver watiri kutaura nezvake. Saka muve nezuva rakanaka. Tinokutendai chaizvo. Totenda vese vari pano palive feed. Tirikuona vazhinji vanyora Valerie Mashoko, hanzi mukanya always be a legend. Tirikuona Andrew Hungwe, hanzi chamutengure. Tirikuona Tyra Gedi ari kuti iye kuna Richard Soko, mukandisiya kushow iyoyo kuSuper Bowl hatiende. Tina Chipo Tonora, hanzi makadi iko mukanya. Tinashe Takawira anyora angaida kufonerwa. Tsungai Marian Mutasa, hanzi yes, that's what I saw mukanya on the media, that you can't pay rent. Please. Brighton Masoran's corruption has gone to the highest level. I want to note that they save us by life if you do. Musakanga no kuchanya pakanzi share kuitwa kwa mwasina kwanza kushinda vaoneo. Vanzgue osho ndashu kutorwa na mkanya. Hariken you go Thomas Mapumo. Ini ndini marvelous mklanganya uye. Ndini mu Washington. Shiti musare shakanaka uye zwe. Muvene weekend ya kanaka.